Hurumende iri kutaurira vanhu kuvhurikidza atingati machanozi akati wandei akati kuti kune mapepa nhau, kune maredhiyo, kune yatingati interpersonal network kumatunhu nevatungamiriri variko, hurongwa hwehurumende huriko.
Mungatsanangura kuti vari mumatunhu ava vanenge vachiita sei chaizvo kudzidzisa vanhu?
Kupfuurikidza nemisangano yavanogaranga vachiita vachidzidzisa vanhu nenyaya dzecovid nerubatsiro runoita nekubayiwa kungaitwe vanhu. Asi zvinokurudzirwa kuti vanhu varambe vachidzidziswa kuti vazive kukosha kwekubayiwa nekuzvidzivirira nemitemo yose yakaitwa nehurumende neWHO.